vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo nhasi muchinoi vaAbraham Nyoni vanoti bumbiro remitemo harifanirwe kuvandudzwa risati ranyatsoshanda, vachiti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vanofanirwa kusarudzwa nevanhu kwete kudomwa nemutungamiri wenyika.
Tiri kuda kudzokera pamusoro pekutanga, pamusoro pavice president, kuti anova anofanira kusarudzwa napurezidendi anenge apinda. Izvozvo tinoona zvisina kukodzera, nokuti vice president kana purezidendi vachinge vabva ndiye anopinda muofisi yapurezidendi. Saka munhu iyeye ngaave anobva kune vanhu, ave anosunda zvido zvevanhu, kwete kuti ave anosunda zvido zvemunhu akamugadza.
Asi nhengo yebato rezanupf vachatenda Chitate, vanoti hapana chakaipa kuti mutungamiri wenyika adome vatevedzeri vake, vachiti mutungamiri wenyika anenge akapiwa masimba paanovhoterwa nevanhu.
Seems really very important kuti president ndotaura tichange neissue yemarunning mate, kuti president vaapointe munhu anenge vachida. Reason being inenge iri issue yokuti ofisi yapurezidendi iofisi, saka purezidendi anofanira kupiwa masimba ekuti aapointe munhu waanenge achida kushanda naye, nokuti purezidendi anenge akapiwa power paanenge akavhoterwa nevanhu.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaStuart Maposa vanotiwo vatongi vematare epamusoro vanofanirwa kuramba vachidomwa mushure mekubvunzurudzwa paruzhinji, kwete kudomwa nemutungamiri wenyika sezviri kuda kuitwa.
Mutungamiri wenyika haafanhi kunge achiapointa chief justice. Chief justice anofanira kunge achiitwa interview nesu vanhu ipublic.
Vatinacho musendami vati vatongi vanofanirwa kubvunzurudzwa nekomiti yeparamende kuti vagozopiwa basa, kwete kuti vadomwe nemutungamiri wenyika, sezvo kudomwa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo asi kutevedzera zvinoda anenge avadoma.
Interviews which will go through zvakanaka zvekuti zvoni, after interviews it's not by one person, there will be panel of interviewers, meaning to say munhu hafe akaseva interest yake ega, anenge achiseva interest yenyika zvichienderana nezvinhu zvaanogona.
Amai Kei Mnuve veWomen Coalition of Zimbabwe vanoti kuwedzerwa kwenguva yemutemo unoita kuti madzimai 60 vapinde muparamende pasina kukwikwidzwa haufanirwe kupiwa nguva, asi kuti ugare uripo.
Section 124 of the constitution iri kuda kuamendwa nditi, saka it's a temporary thing. Ndandirikufunga kuti dai yanga yaita a permanent thing zvekuti tiwane kuti tikaramba tichinzi vakadzi vari kunzi mune marights akati, then watazonzi tine it's a temporary thing, zvadi kuti tigare tangoita something chiri permanent.
Panyaya yekuti mutungamiri wenyika akwerete mari pasina kuwirirana neparamende, vaDavid Masango vanoti izvi hazvifanirwe kubvumirwa sezvo mari iyi ichizodzoserwa kubva kumitero inobhadharwa nevanhu.
Panyaya yekunzi izvoni panokweretwa kana kuti purezidendi vanopiwa masimba yekuti vakwerete vasina kuudza kuparliamendi, izvozvo tinoti nyangwe tiri kumba baba makakwereta musina kuudza mai kana kuti vana, inoita hondo kumba. Inini chandiri kukurudzira ndechekuti kana pachinge pakuda kuitwa mabega deals ngazive zvinozivisa kuparliamendi uye vanhu kuti vagowirirana nazvo.
Vanhu vakawanda vakaita samai Mutaneta Kambiri vanoti nyika haifanirwe kuvandudza bumbiro remutemo rine chekuita nekupa mutungamiri wenyika masimba, asi iyo nyika iine matambudziko akawanda anoda kugadziriswa.
Amendment iyi haitombotaura zvekusimbisa mahuman rights kana ririkana, riri kungosimbisa masimba emutongi kuti emutongi kwevakuru venyika chete. Chizvarwa zvemuzimbabwe pari zvino zvakatarisa nematambudziko mazhinji ekusafamba zvakanaka kweupfumi, hutano, dzidzo pamwe nemhirishonga. Idzi ndidzo nyaya dzinofanirwa kutariswa, dzinofanira kutariswa nehurumende.
Senzira yekutevedzera kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19, vanhu vapinda munzvimbo yaitirwa musangano uyu yecoxwo vari muzvikamu zvina vasingadarike 50 paboka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.